chinhu chechitatu mwedzi uno wakurume tine vana vakaita manyoka vakaenda kuchipatara cheShamva Mine Clinic. Nesuwepo vakaongorora vakaona kuti yanga isiri korera asi kuti manyoka anonzi diarrhea. Vana vakarapwa vakaenda umba. Vana havatanhatu chete.
Saka munofunga kuti dambudziko ringange riri rei rekuti vaite manyoka aya kunyange yanga isiri korera?
Ndofunga dambudziko rakatanga pachikoro pashaya mvura. Mvura tinopiwa nevaridzi vechikoro vanoitwa veChamva Mine. Inoitwa inorarwa nemetalon saka ndiye inoti pamvura saka inonzi yava nechikwere chakakura kuzino ndobva yamiswa mvura kuti iwe saka vana mvura yakachena havasi kuiwana varitongotoya vanenge vawana kubva kudzimba dzavo ndeyavari kunwa saka hatinyanyoziva kuchena kwayo mvura iyoyo uye sesu pano sevarayiridziwo futi tiri kutopota tichitenga mvura inosapulaiwa neumwe muvakidzano mubereki wanetrakta yake tinobvisa mvura inoita mari inoita $35 ndiye inotunza kabhauza kanotakura mvura yakawanda zve2000 liters saka ndeyauya iyo toshiyawo sevarayiridzi then vanawo yokumwa takatongoti vauye nemvura mumabhodhoro avo then ubvisa mumaoko asati adyawo takati vauyewo nekasifo kuti vasuke mumaoko asati kuti vasanyanya kudya tsvina zvakanyanya saka ndo mamirire emvura pano paShamva Primary. Asi kubva taurayira vana kuti vachiuya nemvura yavo uye vafambe nesuwo yokuti vageze maoko and so far tisataona kuti dambudziko iroro riine vana remanyoka.
Zvii zvamungataurawo tichiona kuti nyaya dzeutano dzinobatawo zvakawanda kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro?
Ini ndaikumbirisa zvangu varidzi venzvimbo kusanganisirawo kanzera wenzvimbo uye kutaurawo nezinwa sezvo zina richingoriwo bandiko rehurumende raonawo dambudziko revana vadiki ava kuti vasashaya mvura pachikoro uye nevarayidzo vanobva misha iri kure vari kushandawo vabatirewo kuti tiwane mvura zvinhu zvakanaka.